Zekuti izvo vamugabe vakabasa rudzo musi 27 June vakatora utungamiri weZimbabwe. Hatitambiri bakuti mugabe ndiye president weZimbabwe. Tiri kuti manje toita seiko kuti nyika yedu inake. Kune nzira mbiri chete dzasara yekutanga ndeyekutora futi kwakudzingirira mugabe kuti abve mustate house nehondo. Ndo gwara rekutanga riripo. Rechipiri igwara rekuti vana veZimbabwe vagare pasi. Ivo vamugabe vatsvangirai vamutambara nevamwe vogara pasi voronga mazano ekutaurirana. Tosunungura Zimbabwe nekutaurirana. Ndo dzekagwaro mbiri dzasara muZimbabwe. Tinofunga kuti tichitarisa history yenyika yedu nezvatiri nhasi uno, gwara rine musoro igwara rekutaurirana. Vana veZimbabwe votema ndima vogadzira rusununguko rwenyika ravo through negotiations and talking. Ndo kuona kwatiri kuita ikoko.
Tikauya iyo nyaya yenhaurirano iyoyi, muri kutaura kuti pane zvinhu zvitatu zvinogona kubuda. Mungatsanangure kuti ndezvipizvi?
Yekutanga ingangobuda pakutaurirana inyaya inonzi inclusive government. Hurumende inogadzirwa nevanhu vakawina maelection musi 29 March. Vounzawo vamwe vemapata akasiyana-siyana, tobudisa hurumende iri inclusive and stable yotonga Zimbabwe. Ndo chekutanga ichocho. Chechipiri ndiya chechinonzi GNU, Government of National Unity, yogadzirwa hurumende yevanhu vese vari mumaparty, mapolitical parties, kuitira kuti paite kubatana muiya inonzi Government of National Unity or GNU. Ndo nhauro ingangobuda yechipiri. Chechitatu ngechekuti aiwazve hazviite kuti gadzire hurumende. Ngatiitei inonzi transitional government ine ndima yekugadzira sarudzo itsva. Toenda musarudzo itsva tobudisa hurumende kubva mune sarudzo itsva. Izvo zvitatu izvozvo ndo zvingangobuda mukutaurirana uku. Asi tiri kuti ngatigarei pasi totema ndima sevana veZimbabwe totobvumirana kuti ndechipi chatinoda kuti chiitike panyaya nhatu dzingangobuda idzi.